Sangano iri rapatsurana kuita mapato matatu ese arikuti akatambidzwa chimuti chekutungamira gungano iri namushakabvuva nyatanga avo vakaradzikwa kumarinda eGlen Forest svondo rapera. VaAdamson Mukwasi vanoti vakatambidzwa utungamiri navanyatanga pamusangano wavakaita makore mashoma apfuura asi zvanga zvisingaite kuti vatore matomhu iye muridzi wemunda achiripo.
Ndini ndamukuru wavo vese masapotazi eZimbabwe panyaya dzokutungamirira. Izvi zvakauya mushure mekunge tagara pasi nakambenga ari mukuru the late Edi Mbomanyatanga makore mashoma apfuura. Saka patakagarira pasi takaita komiti yatakambounganidza ine vamwe vakatozoshayika. Saka ndakaona kuti ndini ndine mukana wokugadzirisa zvinhu izvi sokuvapo kwandaita chaakutofamba chitima.
Vaimbove mutauriri wesangano iri muna 2003 vaMathias Kufandirimbwa vanotiwo vakapiwa basa rekugadza utungamiri hutsva navanyatanga, utungamiri hwacho huchifanira kusanganisira ivo nevamwewo vaive nhengo dzesangano iri mazuva ekutanga.
Vese vakanga varipo vatongori maboard members nokuti mafounding values eZimbabwe National Soccer Supporters hakuna umwe munhu angabve kwachati kubona zuro wosikosvika nhasi otaakuzvi. Isusu tiri kuti vatanga tinavo patakatsvadza tsotso dzokubatidza moto, tikavesa moto, tikaisa mvura, tikapambira sadza varipo. Hati zvatikuramba ndezvekuti ava vanozongwanikwa pakupakura sadza ratoibva wozoti ndasekta chino ndacho.
Asi sachigaro wesangano iri anozivikanwa neruzhinji vachama mushamaidze vanoti ivo ndivo chaivo vakagadzwa navanyatanga pamabiko akaitwa pamberi peruzhinji muna
2019 around in, I think April if I'm not mistaken, Pakauya this association. We took over from Boma. Tikaita inonzi launch yet ZNSSA. We did it in 2019. And then Boma was there and he actually passed on the baton kwativi. Akatakomana inini basa irinda kura. I'm giving this baton to the young people. And inokurudzirai kuti mubatane masapotazi kuite chinhuwani.
Vanoti ino haisi nguva yokakavadzana asi yekufambisa bhora mberi zvekuti vari kushedzera musangano wechimbi chimbi nevese vane chido nesangano iri kuti rienderere mberi nebudiriro.
Ini ndinokurudzira zvakuti gentlemen, patinoti tichikuita mameeting by the please come mouya motaudza kuti muri mamembers then you air your views tiri pamwe chete tinoita mameetings on a monthly basis, we have our meetings. Saka vanhu kana vasingauye vachiair maviews avo kana zvekuti tisarudze mumwe mukuru wacho tinomuchuza from who asiri kuuya kumeeting. This thing hachimbodi kurambirwa nacho bcause hachina kana mari iripo, ndezvekuti tifarizve, ndezveentertainment.
Asi vaimbove munyori mukuru weZNSSA vaKate Muzuva vanoti vatsigiri venhabvu ava vanofarira kutsvaga bumbiro remutemo resangano iri votevera zvirimo kana izvaramba votanga rimwe sangano nerimwe zita. Vanyatanga avo vakaradzikwa kumarinda eGlen Forest muHarare svondo rapera vakasiya madzimai maviri nevana gumi nevashanu. Sangano reZimbabwe National Soccer Supporters Association rakavambwa makore makumi maviri nemana apfuura navanyatanga pamwe namushakabvu vaColman Majaya vakazotsvagawo vamwe vekushanda navo. Zvichakadaro, mitambo yekasulaga Premier Soccer League yatambwa munyika nhasi yapera yakadai. Manika Diamonds 0, Dynamos 0, Green Fuel 1, Yada 0, Highlanders 1, Wange 0, Capes United 2, Chegutu Pirates 1. Mutambo uyu wambomiswa muchure mekunge vatsigiri veChegutu Pirates vatanga kukanda zvinokuvadza munhandare vachinyunyuta nemabatirwo epembe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.